tinotambira tinogamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naJustice Prender nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga iwo kuti isu seMDCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo, uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mamps ayo anenge afoma bato rawo. Vakaona zvakare kuti MDC Alliance haizi political party asi kuti igroupu remapolitical parties anoita 7. Saka nyaya iyi inoita kuti zvese zvichitera, uyezve inotibvumira kuti tiite replace mamembers of parliament akabva iwayo kuisa mamembers of parliament EMGCT. Takakosha ndechekuti vanhu vakaendesa nyaya iyi kudare EMGC Alliance inyaya yechi7 yavaia kukori yavaendesa kukoti vachiruza ka7 kakare.
Imi sebato muchaenderera here mberi muchidaidza nhengo dzeMGC Alliance dziri mudare reparamende pamwe nemusenate?
Hakuna nhengo dzeMGC Alliance dziri muparamende, kune nhengo dzeMGCT EDP neMGC yavanube zvichishandisa zita reMGC Alliance. Isu zvatinongoita ndezvokuti kana munhu asisiri memba yeMGCT yakasiwa navatsvangirai, mutemo unotiti anofanira kubva achisiya chinzvimbo ichocho topiwa munhu webato reMGC yavatsvangirai. Hanchangwa chedu chekubvisa vanhu muparamende. Vanhu vari kuzvibvisa vega muparamende nekujoina mamwe mapato iro bato rakavapinza muparamende riripo.
Kune vamwewo vari kuti izvo zviri kuitwa nemi pamwewo nedare reparamende zvine zvematongerwo enyika mukati. Pakatariswa kuti izvova Nelson Chamisa vakakwikwidza vari mutungamiri weMDC Alliance vakapinda mumatare vachikwikidza kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa vakamirira MDC Alliance, vachiti sei matare iwayo akavatambira semumiriri weMDC Alliance ine vanhu vakazopinda muparamende.
Kwete, Alliance Agreement inotaura iyo kuti kuti uite mutungamiri weMDC Alliance unofanira kunge uri iwe president weMGCT. Saka Nelson Chamisa pakafa watsvangirai akazvipa masimba ekuita president weMGCT kudara. Ndo zvinhu zvakamupa license rekuti aite presidential party yeMGC Alliance. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zviri pachena, pane Alliance Agreement. Alliance Agreement inotaura kuti mapato ari mualliance acharamba ari mapato akazvimiririra, uyezve kana achinge sarudza nhengo dzeparamendi dzava muparamendi dzinenge dziri pasi pemapato iwayo. Zvakanyorwa zviripo mumagwaro, asi vanhu ava vanhu vanongoita nharo, vanoendesa zvinhu kumakoti vasina kunyatsofunga, vanenge vasina kunyatsoronga zvinhu zvavo, vodyiwa kukoti votanga kuchema-chema kuti vanhu vatengwa, vanhu vaita sei. Vanhu vagara vachienda kumakoti vachinodyiwa kumakoti. Panyaya iyi hatisi isu takaenda kukoti, ndivo vakaenda kukoti kwacho. Vanoenderei kukoti kwavanoziva sekutaura kwavo kuti koti iyi yakatengwa? Vanoenderei ikoko? Pavanohwina vanoti zvakanaka, pavanodyiwa votanga kuchema-chema kuti koti yakatengwa. Ndizvo zvinoita vanhu vanenge vakundwa izvozvo. Asi tina kuti vanhu vedu veMDCT vacherekedze kuti bato ravo rakunoita Congress. Ndofunga kupera kwaSeptemba tinenge takuita Congress yedu kusarudza zviri pamutemo achaiwa vatsvangirai semutungamiri wepasi.
Vamonzura, kune vamwe vari kuti izvo mungave henyu muchifara nemitongo iri kupuhwa nematare uyezve mitemo iri kurerekera kwamuri, asi veruzhinji vari kukuonai semunhu ari kusvika pamusangano pane vanhu akatasva bere. Munoti kudii nazvo?
Pete, tinongozita takazvinzwa vanhu vachiti takatungwa nezanu takaitwa sei. Ini handambobvira ndaita kana kuti business nezano pefa, handina kumbobvira ndatakura pagushungo dheri nemota dzangu, handina kubvira ndatengerwa Benzi naGrace Mugabe. Kwete, ini ndakamirira bato rangu MDCT. MDC yakasiwa navatsvangirai, rine bumbiro remutemo, rakasainirana Alliance Agreement nemamwe mapolitical parties. Alliance Agreement yacho ndiyatotedzera. Chiripo ndechekuti ini ndiri munhu anotevedzera mutemo, ndiri munhu asingade zvinhu zvekumbunyikidza vanhu. So muenzaniso unonzwa vachitaura kuti vanofarira hopo yeuchin'ono, vanofarira ngarubhune vakomana vari kujeri. asi hapana kana umwe wawo achambobatsira hopotimono wacho, hapana kana umwe wawo achambobatsira wangaruvume wacho. Asi ini ndakaenda kuparliament ndikanoreza nyaya iyo yokuparliament, video yacho iripo. Saka iwo wanongotaura isu tinoita. Vanoti vanohanzei kumademonstrations, isu pataita mademonstrations dzavatsangirai aienda mberi emademonstrations iwayo. Iwo vanotizira kugomo musi wedemonstration yacho ngoti vanhu vauye kumademonstrations. Saka isu hutungamiri hwakadaro hwehypocrisy, hutungamiri husina matoro zvachose.